Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kurume 18/2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuenya dzinoitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuru yeHarare inoti iri kuremerwa nemutoro wekuwanisa vanhu mvura yakachena. Hurumende inoti zvikoro hazvisi kuzovharwa pamusoro pechirwere checoronavirus. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Meya wekuta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuru yeHarare iri kuremerwa nemutoro wekuwanisa vanhu mvura yakachena nekuda kwekuti mari yavari kubhadhara pamwedzi haisi kuvakwanira. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti mvura iyi haifaniri kunwiwa nevanhu sezvo iri pasi pechikero cheWorld Health Organization. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGomba kuti tinzwe zvizere.
Hapana zvinhu zviviri tichokutanga ndechekuti mvura inobuda papombi inongoratidzawo mari yaunobhadhara kukanzuro yaunogara. Zvine ukama zvinhu izvozvo hazvijekeke. So iwo ukabuditsawo CCRTGS inova ndo mari inobhadhara vanhu vagari vazhinji muHarare, mari isingachakwani kutenga data rekuneti chairo, unongowanawo mvura inoenderanawo nemari yaunenge wabuditsawo. Zvinodyidzana ukaendawo kumatakshop uchida kutenga zvinhu zvechichaina nemari shoma unozviwana asi hazvigari. So mari yati kupuhwa nevagari iri kubuda muhomwe memugari anova anozofamba achiti mvura inochina inongoratidza mari yaanobuditsa kunge achichenesa. Vagari vakabhadharawo mari inoitawo kuti mvura yacho ichene, inongobudawo mvura yacho yakachena zvakaisvonaka zvinofadza munhu wese. Saka ndiri kureva kuti chii? Ndiri kureva kuti mari iri kubhadharwa haina kodzero yekupinha mvura yacho kuti inge ichibuda kana waipetera waiisa kumaUS dollars.
Ko, zvii zviri kupawo kuti mvura iri kuyerera ichipinda muna mukuvisi inge yakasviba?
Mvura ine tsvina nekuda kwokuti tingati mahuman activities, vamwe vanorima zvibage munana Harare mumugero. Zvakawanda zvinoitika zvinoita kuti mvura yacho inge ichibudisa zvainobudisa. Asiwo kana mari ichinge yawanikwawo yakawanda hazviri nyore kunga muchipinda mvura iyoyo. Chimwe chiripo ndechekuti patakaenda navamunangagwa kumoton Jeffrey takawirirana kuti titange kutora mvura yakati chenei zvishoma kumanyano dhemu nekuda kwekuti chivera haichaitoiti. Ukasvika muchivero mune zvinhu zvakawanda zvirimo, zvatingati suwa, zvatingati mafetiraiza anopikiswa anogadziswa anoiswa chibage munana Harare, mahwidzi zvese zvine tsvina zviya zvinopinda imomo, tingati industrial pollutions anongopinda imomo. Saka takazonokumbira kuti dai tataona mvura yakachena kuneki manyano zvinova zvati kushanda nezvazvo izvozvi kuti mapamba akanga auya matsva tinokwanisa kudhirowa mvura yakachena mumanyano. Asiwo zvese izvozvo zvinoda mari kudhirowa nekuwanda kwayo nekukasika kwebasa iroro kunoenderana nevagari vanogara muHarare kuti vanokwanisa here kunga vachibudisa mari inoita kuti basa iroro riitwe.
Asi iyo mvura yacho iyoyo, Meya Gomba, inosvika here pachikero chinotarisirwa nevanoona nezveutano kuti vanhu vamwe kana kuti haitofaniri kunwiwai?
Pari zvinezvi isisu hatitarisire kuti veutano chete, asi tinongoda kuzivisa kuti tine makemist atinawo ende tinowana madaily reports anoratidza kuchena kwemvura iyoyo tichiteedza maWorld Health Organization standards. So isu hatii mhanya yedu kokuona kuti tine mishini yatinayo, kuzoti mishini yedu akamira zvakanaka here kukwanisa kutipa mari zvavo dzatinotarisira zvazvino izvo zvinokwanisa kupindurwa nevagari vemuHarare kuti mari dzavanobhadhara dzinoenderana here nezvavanotarisira.
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti sezvo hurumende yatora danho rekuti zvikoro hazvisi kuzovharwa senzira yekuvharirira kupararira kwecoronas virus, veruzhinji vanofanirwa kuchidzidziswa zvakasimba pamusoro pechirwere ichi. Mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vanoti chave kudiwa pari zvino kuita mushangira pamwe kuitira kuti pachitorwa matanho ekudzivirira vana vechikoro pamwe nevarairidzi kubva kuchirwere ichi. Mutungamiri wenyika Nezuro akatara chirwere checoronavirus sedambudziko renyika yese kana kuti national disaster, uye akarambidza kuungana kwevanhu vanopfuura zana senzira yekusimbaradza matanho okudzivirira kupararira kweutachiona hwecovid-19. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisavo kuti zvikoro hazvisi kuzovharwa sezvo zvasarirwa nemasvondo maviri chete kuti zvivharwe. Hurumende inoti Zimbabwe haisati yave nemunhu ati abatwa nechirwere checovid-19, asi iri kutora matanho zvichitevera kuwanikwa kwechirwere ichi muSouth Africa. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamasaraure pamusoro penyaya iyi.
Nyaya yekuchengetedzwa kwezvikoro hongu inyaya yakanaka kuti vana vedu vatodzidzisa nevarairidzi vanoda kuti vachengetedzwe. Zvino hurumende zvayati zvikoro hazvingavharwi, pakudiwa kuti paitiswe dzidziso yemhando yepamusoro yekuti vanhu vachinzwisisa dambudziko ratasangana naro recoronavirus, toisawo zvikwanisiro muzvikoro zvekuti mwana wega wega asvika pachikoro awana mukana wekugeza maoko here, achibuda awana mukana wekugeza maoko here. Zvino zvimwe zvikoro zvazvisina mvura ringave dambudziko, asi pakuda kuti tiite muonera pamwe, hatingarambi tichiita blame game tine nyaya yakakurisa yakadaiso. Saka zvakuda kuti dzidziso yacho iwanikwe nemunhu wese, vazive kuti nyaya yatakatarisana nayo haisi nyaya yedambi. Tochengetedzawo vana, tochengetedza maticha. Hongu hurumende dzimweni dzenguva inengena kunge ichityira kuti vana vakarasikirwa nenguva yekudzidza izvo zvikoro zvaakuvharwa. Pamwe pari tarisiro yekuti pamwe pachatanga winda chirwere chinogona kuenda mberi, nguva yekurasikirwa nezvikoro ingatozowanda. Asi panguva shoma yasara mavhiki matatu, pakuda kumuonera pamwe tibatsirane pamwe chete tiite kuti vana nevarairidzi vasvike pakuzoenda kudzimba dzavo pasati paitika manyamamire nerongo, pasati pakaita dambudziko rakakurisa muzvikoro zvedu.
Tinoonawo kuti vamunangagwa vataura kuti vanhu vange vasingaungane kwemazuva anokwana kuita 56 kana mwedzi miviri. Tichiona kuti muzvikoro umu vanhu vanenge vakaungana nguva zhinji. Zvii zvamungataura?
Zvanga zvichazowedzera kunaka zvaazviri zvekuti dai zvikoro zvanga zvavharwa, asi dambudziko iri harisi kuzokurumidza kupera nenguva inochimbidza. Saka hurumende zvairi kutaura ichiti zvikoro zvirambe zvakavhurwa, nekuti vari kuona kuti muZimbabwe hamusati manyanyotekeshera nyaya yeutenda uhu. Nyaya yavepo ndeyekuti zvatine vana vari kumabhoarding vanokwana 800, tovachengetedza sei kuti vasabate chirwere kana kuti chirwere chisapararire. Kwakuda kuti pachiwanikwe dzidziso inobatika inoti vanhu vachichengetedzana, poonekwa kuti hakuna kondakti yakanyanya here ingaitwe nevachivari kubva kunze. Vana vemaday schools ndo vanonyanyonetsa, nekuti zuva nezuva vanodzokera kudzimba dzavo, uko vachange vachisangana nevanhu vakawanda pavanofamba michovha nezvimwe. Saka kuvhara muzvikoro hakusiko kwega kunganyanyotibatsire, nekuti mukatarisa mabhazi akaita saana zupo vachipinda mudhorobha vanenge vakatakura vanhu vakawanda vachigumana vari monene. Zvinotswa nehurumende izvi zviri kubva panyaya yekuti vari kuti hakuna munhu atawanikwa aine chirwere. Asi zvatingangoitawo muzvikoro kufanira kuchengetedzana nekushandisa nzira dzese dziri kukurudzirwa dzekuti tichengeteke.
Imiwo sesangano revarairidzi, zvii zvamuri kuitawo kupa varairidzi nevadzidzi chenjedzo pamusoro pechirwere checoronavirus uye kudzivirirawo kupararira kwacho?
Tagadzira gwaro redzidziso ratichatanga kunge tichitenderedza munzvimbo dzakaita sesocial media nekutopa vanhu mahard copy mamembers edu ese achange achiriwana kubva mangwana. Igwaro riri kutara zvatinokurudzira kuti vanhu vaite kuti vazvichengetedze kubva kuchirwere ichi panguva yakadai. Saka richange richitenderedzwa muzvikoro zvose nemahard copies nepasocial media vachange vachikwanisa kuverengawo. Zvatikokurudzira gwaro iri takariumba tichiwana zvatakawana kubva kune ana mazvikokota vanhu vaitenderedza zivo padandemutande ndio patakawana zvatakashandisa kuumba gwaro iri. Ndatikutarisira kuti tingabatsire zvakanyanya kuchengetedza vanhu muzvikoro kusanganisira vana nevarayiridzi.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reATUS vaObed Masaraure vari parunhare kuwedza nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya pamusoro pavaConstantino Chiwenga, avo vakaendeswa kuChina zvekare nezuro kunoona vana chiremba. Mazuva maviri apfuura, vana chiremba vavaChiwenga vakanga vavaudza kuti vazorere vari kumba kwavo. MuDaily News mekare, masangano anomirira varayiridzi anoti hurumende inofanirwa kuvhara zvikoro kuti chirwere checoronavirus chisapararira munyika. MuChronicle, hurumende inozivisa kuti kuungana kwevanhu vanopfuura zana hakuchabvumidzwi pamusoro pechirwere checovid-19. Hurumende yativo Bulawayo International Trade Fair pamwe chete nenhemberero dzeIndependence Day zvombomiswa. MuHerald mune nyaya inoti vaimbove mukuru weZimbabwe National Road Administration vaFrank Chitukutuku vachatorerwa dzimba nhanhatu, motikari zhinji nemamwe makambani avo kana matare edzimosva akabvumirana navana muchuchisi veNational Prosecuting Authority kuti vaChitukutuku nemudzimai wavo vakawana upfumi hwese uhu nenzira youori. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masuya sei pastudio 7 pano ndinonzi Dennis. Nyaya inotaurwa naamunangagwa yakanakisa kwazvo yekuti vanodikilea chirwere checoronavirus as a world threat. Zvinoreva kuti vanozviona zvinhu zvatambudza nyika yose. Asi dai vaidarowo nevanhu vanorwa zhara muZimbabwe, because vanhu vanorwa nzara vakawandisa ende vanhu vanofa nenzara havazikani nevamunangagwa. Dai vaita an honorable thing by stepping down as president of Zimbabwe, wapo vamwe chance, because kana mutengo chimusimuka masimukira inoita zvakutoreva kuti vanhu veZimbabwe vachakwanisa kupona. Nangwa vanoshanda vacho zvofana nevanhu vasikashanda. Asi ivo nzara iyi havainzi zvavanonde zvichirwere izvi. Tinotenda zvichirwere zvinozvona, onai nezviri kuitika munyika zvekuti vanhu vane zhara. Hapana munhu achaida nyika yeZimbabwe ukafunga zvokutoenda kumusha utofunga kuti kundofa, nyange uchiziva kuti vanhu vari vanosurvivha nenzira dzavanosurvivha nadzo. Asi iwe ukafunga kuenda zvokumusha unofunga kuti unondosvika ukafa, because hauna purani yemunyika muya meZimbabwe. Vaakutopona muya kupona neshoko raMwari. Shoko raMwari rinofanira kutenda mberi datenda angu.
Makadini mose mose. Inonzi coronavirus iyi kunzi muZimbabwe mukona choni dzachinowana. MuZimbabwe coronavirus irimo. Muno muSouth Africa iri kubatwa nekuti vane mishini yekuitesta kuti irimo. Zvino manje kuZimbabwe uku hamadzopera kufa. Madhokuta acho haana mishonga yekuti vanhu hakuna mishini. Vanhu vacho varikugwara, vamwe havatona havakwanisi kuatendwa nemadhokuta. Saka anovatesa kuti vaone kuti vane chirwere ndiani. Saka zvinhu zvototongoti Mwari vapindire. Zvinhu zvakangooma. Zvakangooma. Kuti coronavirus tikati airi kune dzimwe nzvimbo kana tiri kuSouth Africa kana tiri kune dzimwe nyika ka, irimo muZimbabwe inyakuti vanhu havazivi. Ende pamunozoona kuti vanhu ava icoronavirus irimo vanenge vapera vese kufa, vanhu vopomera korera hei wati wati, but zvonetsa izvo, zvonetsa, zvonetsa shu.
Masara sei, masara sei vashamara vestudio 7, kuri sei kwamuri ikoko. Ndangotaura indoita mazuva akatlopa ndiri kunoudza vanhu vekusouth Africa. Ndangotaura hangu nenyaya yanamunangagwa iyi. Vanotiwo tambomisa kuti ndege dzisabude munyika nekuda kune chirwere checoronavirus, Ko zvino kana iwe chivenga kuenda kuChina, kune kuChina kwakafa vanhu vane coronavirus kunoende kwakatangira chirwere ichocho, zvinoreva kuti kudii? Hamuri kutamba nepfungwa dzavanhu kwavanoita ikoko. Saka ndege yacho inonomara pai? Iye achivenga achienda kuChina aenda nani? Aenda ega here? Kana wodzoka ndege yacho inouya ichimhara pai? Handi kuenda kunotora chigwere kuchouya futi munyika futi? Saka kudzivirira kwari vari kudzivirira chigwere kupi? Ivaitounza chigwere munyika. Saka kuti vane chinangwa chekuuraya vanhu ka, waya vati ndege adzi hadzifaniri kubhururuka kuenda kune dzimwe nyika, ivo tendera futi nyika ndege dzobhururuka futi. Zvinoreva kuti kudii? Vasaide kutamba nepfungwa dzavanhu zvakadaro. So chigwere chiya chinouraya. Gonai vanhu vakavangana vanhu vakafa kuChina, voti munhu aende futi kuChina ikoko arege kurapa muZimbabwe. Vanezavasi vasatamba nepfungwa dzavanhu kudaro. So vari kutamba nerufu. Kana chigwere chikava munyika, vanokwanisa zochirapa here? Vanezanenge vati kwanire zveshuwamani.
Makadi henyu vashamarari vestudio 7. Tinoda kungokutendai nenyuzi dzamunotipa dzechokwadi. Ini ndinoitwa Achihera, ndiri muno muGauteng, Joburg. Baba Munangagwa vakundikana zvechokwadi. Vari kutyora kodzero dzevanhu mukati menyika yeZimbabwe. Iko zvinezvi mapasipoti taane 2 years takaapuraya mapasipoti haasi kutombobuda. Tashaya kuti toita sei, takagara muno muzviri kunze kwemutemo, mapasipoti tisina, isi takaapuraya 2 years. Tukukumbira opa auye pamberi pa auye ende kumhepo akumbire vanhu kuti ndokumbira ruregero nezvandakaita zvaakataura pamusoro pekoronavhairasi. Chokwadi baba Munangagwa angavhure here iyi mochari kuti vanhu kufarira kufa kwevanhu kunzoti vavhurewo kana zvikoro kana zvipatara. Kuzimbabwe tiri kushupika chokwadi. Iko zvine zvibhanduru remuriwo takuritenga 20 bhondi. Zvinhu zvatiomera.
Tamunzwa tafadzwa mugwadi uyo wezaru pfu. Aiwa, ipoemu yanga achingotaura ya kusi kuti ane mafekti kana kuti ane chii. Ipoemu yake yanga akakirema kuti apindewo naye mudariro, aitewo semunhu waari kutaurawo zviri kunzwika. Chaari kufera kana kuti chaari kutadza ngechekubvuma kuti kodzero dzevanhu dziri kuchorwa. Paanongoramba ipapo kuti hadzisi kuchorwa, ndiwo paari kudonhera ipapo, ndiwo paari kudonhedzura masankisheni kuramba kwaari kuita. Because isu vanhu tiri mugiraundi, handina kuti ini vanhu ndati, isu vanhu tiri mugiraundi, tisu tiri kuona kuti muri kutimbunyikidza. Zvatiri kuda muri kutirwadzisa, hamusi kutipa marights atiri kuda. Iye opa muenzaniso yekuti eya makaurayiwa vanhu vashoma. Hapana chitema chinonzi chishoma. Zvaunoenzanisa nevari kuamerica kuti vari kupfudzanyirira vakawanda munomu washoma. Aiwa, chitema kana chiri chidiki kana chiri chihombe, chitema chitema. Saka aiwa, rega tirege kupedza nguva yenyu, ndozova kuti munoshanda nenguva. Apa ndangoda ndinongotaura kuti aiwa, haipoemu yatafadzwa yanga rungotiitirawo hake. Pakutaura kwaanga ari kuita hakusi kuti tinomuti munhu ataura zvinhu zvine utano kana tinochi aiwa, tinongomuti ipoemu yanga wachingotaura.
Maswera sei, maswera sei kumhuri yeZimbabwe. Nyaya yangu iri futi iri panyaya yecoronavirus, because chionetsa ndechekuti zvine coronavirus yatekeshera pamasocial media, yazara pasi rese, because iri kuuraya vapfumi. Tine more than 10,000 vana vanofa nenzara pasi rese, but hamusanambozviona pasocial media. Zvecoronavirus ndo zvakosheiko zvazopauti vanhu munyatsokoshesa kunge hamenu kuda kwaita chii chakakosha. Tine vana vari kufa nenhamo pasi rese, hamusanamboona vachitaurwa pasocial media, hamusanamboona vanhu vachiita chipitipiti kuti vabatsire vana ivavo. Nai zitara ndonzi redhuvendu.
Makadi vestudio 7, ana mukoma Jonga akandimiri, ana Blessing Zulu, ana mukoma Tanonoka Wande, ana Mike Hove nevamwe vese vestudio 7. Ndinofara nemunhau dzamotipa dzechokwadi. Ini ndinoshamisika navamunangagwa purezidhendi wedu wemuZimbabwe ava kuti yavo yedu nyika ndo yakosha zvakadiko, yavo ndi zvikoro hazvivharwi, inotipasira 2 weeks. Handi muzvikoro here ndo muri kuungana vana here? Ndo mune vana akapfuura 100 here? Handiti ndo mukuita mitambo here? Zvenguva yemitambo kainoyi vanhu vachidiwa vachigumana vachifambana vachiita nasei? Vanozogona kuzvidzivirira here? Vamunangagwa ngavaite semunhu mukuru, ngavabatwe nedzimwe nyika munangagwa ava. wangawaiti zuta wa mwezi 2 weeks zino koche iko zichishaba 3 iko kutipa naraba chenda uchukuru kana chivere cha zobata zo zodi iko ngawa sena za mnangago ngawaiti iti vanagi kwa gari kuko chivere chidziri wa ishiku ngawaiti zimu mkura mnangago ava jinangu dankeni mlambo Western Cape
magadizo nipa Studio 7 tutendane na wadza mnu tipa hizo zuedu wana mpadu wa chitaura ngoti suwa na Zimbabwe atisata kudasha kana daite akuzvida aimshuwa taingoti vanhu vari pamasanctions ngarige kuva macandidates muZimbabwe in any position muZimbabwe toona kuti kune vamwe vachapiwa here izvo kuti panongoya vanhu paradio vari kuprotecta mainterests avo we are not going anywhere except in a deeper pit saka zvoda kuti vanhu veZimbabwe tidzamise pfungwa tizive zvinonakira nyika yedu zvekungochema nemazangenzi mazuva ese tanoita nazvo izvo ngatingogadzirisa nyika tiriso
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazuva enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vari kuwanikwa vaine chirwere checovid-19 kana kuti coronavirus vari kuramba vachiwanda muAmerica. Mashoko aburitswa izvozvi nebazi rehurumende rinoona nezvechirwere ichi anoti vanhu vave kuzikanwa kuti vane chirwere ichi muAmerica vasvika pazviuru zvitanhatu negumi uye vafa nechirwere ichi muAmerica vave zana revanhu. Dr. Frank Guni vanoti vanhu vari kupiwa ruzivo rwakawanda pamusoro pechirwere ichi uye vari kuteerera zvavanovudzwa kuti vaite. Dr. Guni vanoti chimwe chiri kunetsa ndechekuti vanhu vari kusangana nenyaya dzamanyepo izvo zviri kunetsa munyika zhinji.
Uye zvakare public health information, public health education and health promotion taakuona kuti inenge yakuvandudzika zvishoma nezvishoma. Vanhu vaakutanga kupota vachiteerera, asi toda kuyambira zvakare kuti vanhu vasateerere zvinotaurwa pasocial media zvekunyepa. Vanhu ngavateerere zvinobva kumaexperts kana kuti zvinobva kubazi reutano remuno muAmerica kana kuworld health organization. Ndiko kunobva information kana ndokunobva ruzivo rwakaongororwa nana mazvikokota, kwete zvepaindaneti, kwete zvepasocial media zvana WhatsApp neFacebook. Izvozvo izvo zviri kuparadzira neimwe information isiri yechokwadi zvaakuta kuti vanhu vakanganisike. Saka somuenzaniso, vanhu kune vamwe vari kufamba vachitaura information yokuti mukadya tsangamidzi, mukadya gariki munoita zviri right. Kunyeperwa ikoko hapana evidence inoratidza kuti pane direct bearing to the virus itself. Imwe information chaizvo yakanyanya kukosha, tinoziva kuti vanhu vanga vamboziregedzai kumhoresana nemaoko, mhoresanai nemagokora. Izvezvezvo hazvibatsire zvekumhoresana nemagokora. Safe distance is about 6 feet between two people. Nekuti chirwere ichi chinotapurirwa kuburikidza netumvura tunenge turi mumweya watinofema, unobuda nemukanwa, unobuda nemumhuno. Saka ukamira padhuze nemunhu kana kuti padyo nemunhu ane utachiona wachifema, ndo zvinoita kuti utapurire utachiona ihwo. Uye zvakare munhu iyeye akafema tumamhoro dzeduwo tukadonhera pasi, iwe ukasvika unobata ipapo pane tumate itwotwo, tungava tisingaoneki nemaziso zvatwo, tunogona kunge tune utachiona. Ukazobatawo kumeso kwako, ukabata chirwere chinobva chapinda mauri kubudikidza nemukanwa, mumhino kana mumaziso, pese pane mamembrane chinogona kupinda. Saka tiri kuona kuti information iyoyo inenge yaakubatsira ichiparara ichipinda muvanhu. Uye tiri kukurudzira zvikuru kwazvo kuti vanhu vateerere kubva kunana mazvikokota, vasateerera zvepaindaneti nezvekusocial media.
Muchidimbu umwe muteereri anoda kuziva kuti parizvino kana munhu abatwa nechirwere ichi anogona kurapiwa here akapora?
Aiwa kwete, munhu haagone ku kana tichiti kupora tikuti akutasa kuti cure ye vaccine cure ye virus hakuna cure parizvino. Asi munhu anogona kubatsirwa. Chinoitika ndechekuti kana chirwere ichi chapinda utachiona hwapinda mumunhu unobata pahuro, unobata unozonopinda mumapapu. Zvinozouraya munhu zvinoti kana wazonopinda mumapapu zvinoita kuti mumapapu muzoita mvura. Kana maita mvura uchakwanisa kufema zvakanaka uye pahuro pako hapachakwanisa kushanda zvakanaka kuti ufeme. Izvozvezvo ndozvinozotsitsirira kusvika munhu wazofa. But izvozvo zvinogona kubatsirwa, munhu anogona kubatsirwa kufema. Ndambotaura ndichiti pane zvikwanisiro. Muchidimbu ndingati chimwe zvinoshandiswa kana munhu aonekwa kuti ane chirwere ichi, especially kana chapinda mumapapu, maventilators, mishina inowanikwa muzvipatara inobatsira kuti munhu afeme kana asingachakwanise kufema. Iyoyo inobatsira kuti munhu ararame agoregera kufa. Asi izvozvo zvazvirei kuti wava cured from the virus. Virus zvainoita inokonzera kuti izvo zvandataura izvi kuti pahuro nemapapu zvive zvinozoita kuti munhu afe nekutsitsirwa kwazvinenge zvaitwa. Saka tikaderedza kutsitsirira kwazvinoita mapapu, kwatinoita mapapu nepahuro, tinoita kuti vanhu vakawanda vararame.
Dr. Frank Guni vari parunare muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yadi yapera, regati mbotarisa zvanga zviri munhau. Kanzuru yeHarare inoti iri kuremerwa nemutoro wekuwanisa vanhu mvura yakachena. Hurumende inotiwo zvikoro hazvisi kuzovharwa pamusoro pechirwere checoronavirus. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA.